manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kurume 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikutoti varwere vedu tikutovada kuti vashandire zvakanaka naka. Dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndo yoga language yanonzwisa iyoyo yekuti tabhora mumaba. Takabvira kare tichivaudza kuti nenyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirise asi vakaona chiramba chinda kubasa vakanombonyarara zvavo.
Vana chiremba vanoramba mashoko egurukota rezveutano ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa.
Zvinhu zviri kuratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzavasarudzo dzekuti matarisiro ari kuita pano pane kudzivisisa pekuti sarudzo hadzingoitiki chete musi wekuvhota asi sarudzo wamuunganidzwa wezvinhu zvese zvinoitwa zvichigadziriswa nyaya dzesarudzo.
Sadak yotumira vaongorori vezvesarudzo kuZimbabwe. Bato reMDCT roenderera mberi nekuita misangano kuMatabeleland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtolisi Ngwenya, varamba mashoko ari kutaurwa negurukota rezveutano, Dr. David Parirenyatwa, ekuti vana chiremba vave kudzokera kumabasa sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa. Dr. Parirenyatwa vanoti veHealth Services Board vanoona nezvana chiremba vange vagadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira mari dzavanotambira nezvimwe. Zvipatara zvakatarisana nedambudziko rekushaya vana chiremba zvinosanganisa Parirenyatwa Group of Hospitals, Mpilo, UBH, Chitungwiza neHarare Central kana kuti Gomo. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 kurume. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvino, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Ngwenya.
Dai vaparirenyatwa vakuratidzai pakanyorwa pasi kunzi pagadzikwa tikasaina isusu zvezve hatisi kuzviziva kuti nyaya yagadzirisa uyezve mamembers edu ari kunzi adzokera kubasa haana kumbodzokera kubasa ba takamirira kuti vagadzirise nyaya dai minista vambomira zvokufamba vachitaura zvisirizvo pasocial media nepamedia vambogadzirisa nyaya dziri kunetsa
asi pane misangano iri kuitwa here nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri Dr. Ngwenya
sofa takaita musangano wa1 musi wa6 March yanga iri Tuesday musangano iwowo hapana chakabuda zvakangonzi usike mandate and then try to solve nyaya dzacho saka taangomirira kuti vasvike mandate yachona tozosangana vhiki rino iri rati kupinda izvi asi sofa hapana chaitwa chiri concrete
saka hapana vana chiremba vati vadzokera kubasa
aiyo vana chiremba vanambodzokera kubasa ba munhu wese anga ari pastrike ari kuramba ari pastrike
ko misangano iri kunzi iri kuitwa neHealth Services Board Dr. Ngwenya iri kubva kupi
ndiyo yandikutaura kuti musangano wa1 watakaita neHealth Services Board musi wa6 March inonzi Health Services Board negotiation mapaipatite negotiations aya ndiwo musangano wakanzi patakareiza nyaya dzedu kuti tiri kunetsa ndeichi neichi neichi tikanzi tichanotarisisa tokupai mhinduro asi mhinduro yachona haisati yauya and meeting yachona tiri kuona kuti pakazonzi pachapuwa mhinduro yevhiki rino iyi rati kupinda which means havasati vanyatsoita serious and havakuona senge nyaya iri ejenti yei
saka hapana kupuwa zuva chairo chairo rekuti mungasangani musi wani
zvanga zvanzi togona kusangana Thursday
iriwo svondo rino iri
irava musi wa15
tiri kunzwawo kuti vanenge vanga vachitiwo vawana mari inosvika 10 million kuti mukwanise kuwana mari dzezvikwereti dzemotikari. Ava kuzivisa ine zvinyaya iyi.
Mamembers edu akatataura nawo ari kuti nyaya yemiriyoni iyi yekutonesa nekuti hasi kukwana vanhu vese uyezve iri kunzi loni. Vari kuda duty free impasse zvekuti vapuwe loni nehurumende yovagara vane maloni nemabhengi hazvingamboite ba.
Ko zvimwe zvama muchitiwo nyaya yemishonga vari kuvimbisa here kuti vanozvigadzirisa isimo muzvipataro?
Yanga yanzi nyaya iyo ichagadziriswa but takatobvunza kuti tisangane nevanhu vacho vari kufanira kutenga mishonga yachona kuti vatipe dhei rekuti tikutenga mishonga yakati nezuva rakati. Tipuwe projection yekuti tizive kuti tikushanda nesitoku yakaita sei izvizve tikuexpecta imwe rimwe. But so far hapana mishonga yatiyatina muchipatara kuti vatitange kuita manegotiations iwayo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vanga vabatana nemi mukuramwa mabasa ndevapi ava uye zviri kufambawo sei papapa?
Pakunzi majunior doctors chete inyaya yekuti propaganda yemidhia yandanchitaura iyi kuti dai vambomira kutaura zvinhu zvisirizvo pamidhia. Pakatanga kutotanga kuti nyaya iyoyi iri kutonetsa machiremba anga atobatana zvese nemasenior doctors asi vanga vachita vachijoina zvishoma nezvishoma machona. Zvatinokwanisa kutaura panguva ino ndeyekuti nyika yese pane machiremba akawandisa ramwabasa zvekunzi 200 out of 800 zviya zviya ucanotnessaying kuti ndezvekunyeba. Hakuna zvakadaro. Maseritis iwawo haasi sekitoa. Madoctors aramwabasa akatowandisa macentral hospitals, madistrict hospitals, maprovincial hospitals.
Ko vamwe ka Dr. Ngwenya vanozoti mukaramba muchiramwa mabasa hazvizokanganisawo here varwere?
Tiri kutoti varwere vedu tiri kutovada kuti tivashandire zvakanaka naka. Dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndo yoga language yanonzwisa iyoyo yekuti tamboramwa mabasa. Takabvira kare tivaudza kuti nenyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirise asi vakaona chiramba chinda kubasa. Vanombonyarara zvavo. Saka tiri kuti dai vatombotanga vatogadzirisa nyaya idzodzo nekukasika.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtolisi Ngwenya, vange vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Vaongorori vesarudzo kubva kusangano reSADC vange vachitarisirwa kupinda munyika nasi kuti vamboshanda kwemazuva manomwe anotevera vachiona zviri kuitwa mukugadzirira sarudzo dzegore rino. Chikwata ichi chiri kutarisirwa kuita misangano nevakuru vehurumende, vesangano reZimbabwe Electoral Commission, mapato anopikisa nevamwe vane chekuita nesarudzo. Mumiririri weBritain muZimbabwe, Amai Catriona Lang, vakatozivisawo kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kusangano reEuropean Union vari kutarisirwa muZimbabwe chero nguva ipi zvayo. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pa31 Chikunguru na31 Nyamavhuvhu pazuva rinenge razotarwa nemutungamiriri wenyika. Mukuru wesangano reElection Resource Center Vatawanda Chimini vanoti sangano ravo ratambira nemufaro mashoko ekuti vaongorori vesarudzo veSADC vave munyika.
SADC seunganidzwa munyika dzemuAfrica dziri kuno kwatiri seZimbabwe. Zvisiso yavo nyaya dzesarudzo iri kuramba ichivanduka ichikura. Pavakaedza kugadzirisa basa rekuti SADC ringaona sei zvesarudzo, vakagadzirisa nyaya yekuti SADC inokwanisa sei kuita basa rakavandudzwa panyaya dzekuongorora sarudzo. Chekutanga ndechekuti SADC yakatenderana kuti vachange vachitumidzira inganzi Goodwill Mission, inova chikwata chevanhu vanenge vachitumidzirwa nguva ipi naipi zvayo vachibatsirana nenyika dzavanenge vafambira kuti vadzikurudzire kana kubatsirana navo kuti vagadzire nyaya dzesarudzo. Kozoya chechipiri chepre-assessment mission, vanova vari kupuhwa basa rekuti vange vachiongorora gadziriro dzesarudzo dzava papi, asi izvo zvakare vachiongorora zvakare kuti pane zvimwe zvakamboonekwa pasarudzo dzakapfuwa dzava papi nekugadzirisa zvainzi zvinofanira kugadziriswa. Saka zvinhu zviri kuratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzava sarudzo dzekuti matarisirwo ari kuita sarudzo pane kudzivisisa kwekuti sarudzo hadzingoitiki chete musi wekuvhota, asi sarudzo wamuunganidzwa wezvinhu zvese zvinoitwa tichigadzirisa nyaya dzesarudzo. Ndosaka taakuchiona veSADC vachiuya pavari kusvika izvezvi kuti vatange kuongorora kuti tava papi negadziriso yedu. Zvinhu zvakakosha, zvinhu zvatiri kutambira. Chikurudziro yavapo ndeyekuti sezvo vauya kudai ngavakwanise nepavanogona kubata zvese zvingangonzi zvine chekuita nesarudzo.
Saka izvi muri kuona here sekuti zvingabatsire kuti sarudzo dzigoitwa dzakachena?
Zvino zvingangobatsira, asi hatifaniri kupembera chete kuti kune vanhu vauya kuzoongorora sarudzo, nekuti kuongorora sarudzo hazvirevi kuti zvakaipa nezvesarudzo dzedu dzichabva dzagadzikisika. Ongororo yavari kuita yakakosha, nekuti inovapa mukana wekuti vazenge vachikurukura vane simba muZimbabwe, vane mukana yekugadzirisa zvivi izvo zvekuti vazvigadzirise. Zvazvinoreva ndezvekuti kuti sarudzo dzedu dzinge dzichizochena, vacho vanofanira kunge vaine zvekuita kuti sarudzo dzedu dzichene vanofanira kunge vari vanhu vakagadzirira kutambira zvavatange vachiudzwa. Saka tiri kupembera kuti ava vauya nesadak, asi tiri kunzwisisawo zvakare kuti kuya kwavo zvega hazvigadzirisi sarudzo yedu. Zvinogadzirisa sarudzo dzedu zvinhu zvichaitwa nevanhu vane simba rekugadzirisa zvatakati zvakaipa nezvesarudzo. Chekutanga chakakosha ndechekuti vari muparliament yeZimbabwe vachaita sei kugadzirisa mitemo kuti mitemo inge yakagara zvakanaka, nekuti sadak haikwanisi kuigadzirisa mitemo iyo, inongogadziriswa neparliament chete. Chechipiri, toona kuti Zimbabwe Election Commission yedu ichaita chii. Zvicharatidza kuti vari kuita zvinhu zvavo pachena, vachishanda nemunhu wese pasina kakufungidzira karipo. Sadak haikwanisi kutiita zvinhu izvozvo, inokwanisa kungovaudza chete kuti shandai muchidai. Chechitatu, toonawo zvakare kuti vezvematongerwo enyika vachaita sei kuitira kuti environment muri kubatwa sarudzo inge iri environment isina zvingangokanganisa vanhu kuti vange vachivhota vachisarudza pavanoda.
Iyo hurumende yedu munoona here ichizovhurawo mikana yekuti vaongorori vezvesarudzo pasi rese vagone kuwana mukana iwoyu wekuuya vachizopinda munyika vachizvionerawo pasi?
Sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika, tiri kufungidzira kuti chido chiripo, asi zvatisati taona zvichiitika zvinoratidza kuti zvechokwadi izvi zvinokwanisa kunge zvichiitika ndezvekuti mitemo unotendedza vaongorori vesarudzo vanobva kunze kwenyika pasi haisati yagadzirisa. Saka chatiri kunyatsowisawirirana nacho ndechekuti izvezvi semamiriro ezvinhu mitemo yekuti yatingati invitation yemaobservers inobva kuhurumende haiwaniki ichipindira panyaya dzekuti azodeedzwa kuya kuzoongorora sarudzo ndiani. Basa rehurumende ndeyekuzoti kuitira kuti maobservers apinde munyika tavapa here mapepa magwaro.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vaTawanda Chimini vari parunare vari kuHarare. Batanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kuenderera mberi uchiita misangano kuMatabeleland kuedza kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Misangano iyi iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa vakasarudzwa nemubatanidzwa uyu kuti vange vachiutungamirira musarudzo. Mukuzeya nezvemisangano iyi, tabata mutungamiriri werimwe bato riri mumubatanidzwa uyu rePDP vaTendai Biti.
Sezvamuri kuziva mukoma Blessing, tanga takauya kuno kuMatabeleland, in particular kuMatabeleland North neMatabeleland South. Saka zvino takaita musangano yakati wandei kubva musi wechishanu muMatabeleland North, unosanganisira musangano watakaita kuChinotimba, tichizosanganisa matraditional leaders, tichizofamba nemastakeholders anosanganisira mainformal traders, anosanganisira vanorana macurio shop nemacurio artifacts, tichizosanganisira vemachechi tiri muVictoria Falls. Tichizobva muVictoria Falls takapfuura nemuhwange. Muhwange takaona mastakeholders again, kunyanya-nyanya madzimai akatanga kuprotesta musi wa29 January paHwange Colliery, vane varume vaita 5 years vasingapiwe mari. Tichizopinda zvekare murural Hwange nepart of Pinga, tichizopedzisira nemusangano wedu makaona mapicture waityisa watakaitira pacross date. Nhasi tasangana nemastakeholders makuseni muna mubhuruwayo, tichiri mubhuruwayo tichizobva tichizosvika kuPlumtree. KuPlumtree kwakune zviuru zvevanhu, asi Mwari azotibatsira nemvura, mvura yavhurika dangaine mabhanan'ana. Ndo musangano watazoita wataurwa nemukuru wedu weAlliance vaChamisa.
Vanga vachitaura kuti kudii vaChamisa?
Naye development yekuti Matabeleland yese yanga ichisarudzwa padevelopment, so Alliance government ichameka sure kuti tadestroya nyaya yehunhu wekuti mamaprovinces anosiyiwa, mamwe achikocheswa. tataura nyaye zakari kuti nyaye devolution ikuti ma services ese makutongwa kwese ma decision making ese ngaitwe devolved and decentralized. Zvinotirwadza isu vealliance kuti 37 years after independence kuti utore passport uri ku Bed Bridge kana kuti Plumtree unofanira kukwira bhazi kuenda kuHarare. Tataura isu nemumwe muzina business ari kutiedza kuvhura bisimusi yecrematorium muBulawayo aita 2.5 years atinoenda kuHarare achinyeperwa. Imwe nyaya yatabata inyaya yeagriculture yekuPlumtree. Sezvamunoziva imi Plumtree is a cattle country, kunoitwa cattle ranching. Yeti nyaya ranching yaitwa politicized, nyaya yefood and mouth yaitwa politicized. Hurumende haidi kuti vanhu vatengese mombe kunze kwemaprovince iwayo. Imwe nyaya yatabatazve nyaya yezvikoro, vana vachiri kufamba zvekuti 10 kilometers vachienda pazvikoro. Mat South is underdeveloped. Population yemouth saturation haina kumira mushe, 70% of the population madzimai, 30% varume vakaenda kuSouth Africa. So we have to create employment, we have to create functioning industries so that vana vedu vari kuSouth Africa vanodzoka vachikuwana chekubata. So ndo message yatapa mumvura imomomo, message yatariro and message yekuti tichadzokazve zvakare nekuti nhasi tangopakura kamusuwa nenyaya yemvura. Ndo zvaitika nhasi. So izvo taamuBulawayo muno matikuona zvima stakeholders yatiri kutaura nawo pano patiri.
Ndevapi vaba kusangana nawo iko zvino?
Zvino takusangana nevakarwa hondo kunyanyanya vari kudivi reZebra, ndo vatiri kusangana navo.
Muri kutambirwa sei kumati Bedland uku?
Kutaura chokwadi mukoma Blessing, ini ndiri mwana westruggle. Handa kujoina MDC, takafoma MDC navana Tsvangirai navana Comrade Gibson Sibanda. But mweya uriko uyu, it's tsunami chaiyo. It's like there's been a rebirth and the renewal of our struggle. It's like people are refocusing. So mweya unotyisa, mutsindo unotyisa, people want change. And vani, it's almost like kushaya kwakaita vatsvangirai kwakachoka vanhu, kwakaita jolt vanhu. So people were reminded of why they were in the struggle in the first place.
Mutungamiri wePDP vari nengwe MDC Alliance vatendai biti vachitaura parunare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson, avo vari kushanya kuAfrica, nhasi vaenderera mberi nerwendo rwavo kukinya mushure mekunge vambomira sezvo vange vachiti havasi kunzwa zvakanaka. VaTillerson vashanya kumuzinda weAmerica mukinya vakasiya maruva senzira yekurangarira nekuremekedza vanhu vakafirapo mushure mekunge paputitswa mabhambo nevanopfurikidza mwero makore makumi maviri apfuura. Sangano re United Nations rinoti nyika ye Democratic Republic of Congo yatarisana nenzara zvikuru kunzvimbo dzakaita seKasai neTanganyika. United Nations inoti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemanomwe zvikuru kumamisha vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nehondo pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira. Wai muri Zimbabwe tinosangana zvakare svondo rino muchirongwa chive chidiki munochiunzirwa masvondo ose neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka kuti tabata wanawo mukoma dakarai kuhlengesa vari kuHarare veSnaptech International. Mukoma dakarai kwazwai.
Mukoma Ivan makadii?
Ini ndinofara ina meno kuti imi kwamuri kuri kufadzawo here?
Aiwa, isu tiri kufara nemhepo irimo munyika.
Right, mukoma dakarai, muri kumboita nezvei?
Maita basa. Kambani yedu, Kinetic Zimbabwe, ii kambani inoita zvedzidziso kune vanhu vane mabhizimisi kumahurumende pasi rose. Ende tinobva tazowedzerawo futi nekuuyawo tichiongorora nekupa mufungo watinofunga kuti taongorora kambani yenyu, taonawo kuti mukadai apa naapa zvinhu zvinokwanisa kukuitirai. Saka tinoongorora nekubva tazorayira kuti tiitai, tobva tazodzidzisa uyezvo kubva kuvatungamiri vemakambani, matungamiri enyika kusvika kumunhu ari pasi pasi weda yekambani kana kuti inyika. Nerukurudziro rava remutungamiri wedu vamunangagwa rokuti nyika yedu yavhurwa zvekare kuti tinge vanhu vemabhizimisi ari kubva kunze vapinde. Saka takati nguva yatirebei isu tiri kunzongo tichibatsira dzimwe nyika nemakambani dzimwe nyika, tikati ngatichiendaiwo kumba tinoitawo padiki patinogona kuti tibatsire hurumende nevanhu.
Ndakaona muchitevererwawo nana Telecel, ndikaona muchitevererwawo nemamedia houses akawanda, ndikafunga kuti ava vanhu vanenge vari kuita chinhu chihombe ava. Iye dakarai uyu kuti azoti ndakudzoka kuZimbabwe ambenge ari kupi?
Ambenge ari kushava achifamba famba. Asi nehofisi yedu yeSnaptech tanga tiri based kuSouth Africa. Gurukota redu hofisi yedu hombe ndokwairi kuSouth Africa. Asi tanga tiri kutendera muno muAfrica nekubudawo tichienda kune mamwe madunhu pasi rino.
Zvinondipa manyemwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe uye vechidiki vakaita semi mukoma dakara yekudai mune muchikanga tsoka dzenyu pasi rose muchienda muchinovafundisa ikoko. Imi munozvikwanisa sei kuramba muchisimudza mureza wenyika muchibva munyika yeZimbabwe kudai?
Munhu wese paanobarwa anobarwa ine chaakabata chaanenge akapiwa naMwari. Saka isu zvatakaita ndezvekuti tishandiso icho chacho chatakapiwa naMwari nekubva tazoshandisawo mikana yatakawana kubva mudzidzo. Ndo zvakaita kuti tikwanise kuti tinge tiri kuita zvataita kusvika pari zvino.
Zvakanga zviri nyore zvakadii kuti mugone kuzomira pamumire nhasa?
Rwaiva rwendo ende ruchiri rwendo. Muupenyu munhu unofanira kugamuchira zvese nekuti mamwe mazuva hazvina kuenda sezvaunongotifungira iwe semunhu. Asi hazvireve kuti nhasi ukapotsa, nhasi ukawa, unobva wati zvandava pano ndaakuchigara pano. Zvakambonzi zviro zviedzwa, haumiri nekuti wadonha. Kudonha hazvireve kuti wakundikana. Kukundikana kunobva pakuti paunodonha wobva wachitadza kusimuka wobva wati pano ndopandaperera, ndipo wanenge wakundikana.
Mukambani zvinoratidza kuti kudii izvi muzvizvarwa zveZimbabwe tichienda kumberi?
Sezvandambotaura mukoma Ivan kuti munhu wese anobarwa aine chaainacho. Unozoenda kuchikoro wozoita sei kuti uchikwenenjera izvo zvawakapiwa naMwari?
Ko mashoko enyu amungapewo vamwe vechidiki?
Mukutenderera kwatange tichiita umu nekusenza kwataitawo kunze uku
kutiwo kudi
kuona chinhu chimwe chete. Saka ndinoti kune vari kunze uko zvatadzidza nezvatawana ngatiuyeiwo tiite padiki padiki patinogona. Tikawanda tichiita padiki padiki patinogona kuti tikwanise kuti tiite zvinhu zvinovawo nepundutso nerusiyano munyika, zvinhu zvinotifambira.
Aiwa mukoma, dakarai, nguva yedu ndo yatiperera.
Tinotenda nemukana wamatipa kuti tikwanise kutaura nenyika yedu.
Tinoda kukutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki apo tanga tichikurukura namukoma dakarai kuhlengisa veSnaptech Zimbabwe. Totarisira kusangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Ndokuonekai nemufaro svondo rino. Ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tomboenda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa natanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munoti simba.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti ndibatsirei kutambira Pastor Alex Mayere vari muHarare vakazvimiririra vega uye vari mubishi rokuronga kutangisa chechi yavo itsva yeChrist the Savior Ministries muGweru. Pastor Mayere, tinokuchingamidzai nemufaro.
Tinotenda makadi vatereri.
Mungaudzawo here vatereri vedu zvishoma pamusoro penyu?
Ndakatanga zvitendero mugore ra2004 ndichibvawo mukushambudzira nenyaya yekumwa doro nekuita zvakanaka munyika. Ndikaona kuti panguva inei andave ndati kurei ndichivega ndimboitawo zvamwari. Ndibva ndasangawo nevakandidzidzisawo kuti ndishumire, nevakandidzidzisawo kuti ndigone kuziva kuti kuna Mwari ari kudenga.
Kubva zvamatanga kupinda chechi muchinamata, chii chakachinja muupenyu hwenyu?
Ndingati inini ndakanga ndativhosa uyezve ndakanga ndiri an alcoholic. Asi kubva zvandakatanga kupinda chechi alcoholic hwese huya hwakapera nokuti Mwari vakandiporesa. Nyaya dzemadhivhosi dzikapera izvizvi ndakatoroora ndikatsvata zvandanga ndamboita muupenyu hwangu. Ndaivewo nevana vakanakisa chaizvo vatatu vandakapiwawo naMwari. Saka kunyanya ndo zvinhu zvikuru zvakasanduka mukati muupenyu hwangu.
Zvino kana mukatarisa kwamakabva nako nezvakaitika muupenyu hwenyu, mungati chinyi kuna vamwe vedu vakateerera?
Ndingavaudza kuti kana munhu uine dambudziko rauinaro muupenyu, hakuna chingagona kupera kana uri muna Kristu. Zvinhu zvako zvese zvinoita zvinobva zvapera.
Ndinodzidzisa kuti muri kuda kutangidza chechi yenyu pachenyu. Zviri kufamba sei uye zvesei muchida kudaro?
Taona kuti vanhu vazhinji munzvimbo yeGweru vakarasika uyezve havakuziva Mwari. Saka ndo zvaita kuti ndigone kuda kuti nditangewo ministri kupurikidza nekupatsira vanhu vari kutambudzika vasina Mwari mukati mavo, vasingazivi Mwari.
Mainzanisa Gweru neHarare mukaona kuti vari muGweru ndo vakanyasa kurasika kupfuura vari muguta guru iri?
Kwete, kwete. Asi nenyaya yekuti inzvimbo yandakazvarirwa inzvimbo yandinonyanya kuziva uyezve handireve kuti hamuna machechi, une machechi akawandisa chaizvo ari kubatsira. Asi ndichifamba ndakaona kuti kune vanhu vakawanda vakarasika.
Kutangidza chechi kunorema zvikuru nekuti vanhu vanenge vakakutarisirai pazvinhu zvakawanda, zvomweya nezvenyama zvese. Mune chokwadi chakadini nokusimba kwechitendero chenyu chokuti imimi mungaita mufudzi?
Ini ndinovimba nasho uyezve ndinobhiliva kuti Mwari vakandipa chipo nokuti pandinotaura nevanhu Mwari vanondipawo mashoko kuti ndiudzewo vanhu. Uyezve yes, kutanga kereke kwakaoma asi pandinotaura vanhu vanoungana vachiteerera mashoko andinechitaura zvinhu zveupenyu hwangu ini nekwandakabva.
Pastor Maire, tinokutendai zvikuru kuva nesu kwamaita.
Tinotenda.
Tinotenda tanonoka wande abva tisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini Evans Zeminga.
Soko isika tisenda bakuvi VOA Ndebele.